Chala nevatsigiri vavo pamusangano waitirwa muchipadze stadium muno mubindura vachamisa vati havasi kufara nekutyisidzirwa kwavati kuri kuitwa vatsigiri vavo nebato rezanu PF muno Mashonaland Central. Zvisinei nekutyisidzirwa uku, vachamisa vati vachakunda musarudzo dzemusi wemuvhuro vanhu vagove nerugare rusingapere.
Makata anochura matero kura gongo dzenyenyiro garani zvivari ndozvichapiri zvishati ndozvinaki zvashata zvichanaka chete kutanga musi wemanje vari kuvhundukira vanhu munoo musiri mugovernment. You cannot threaten the people, you will be arrested and you will be in jail.
Gurukota rinoona nezvinoitika muMashonaland Central uye vari nhengo yecentral committee yezanu PF vamartin dina vati bato ravo rine rutsigiro rwakakura zvikuru mudunhu reMashonaland Central zvekuti hapana chikonzero chekuti vatyisidzire nhengo dzeMDC Alliance. Vachamisa vativo vane rutsigiro rwakawanda nyangwe nemubato riri kutonga rezanu PF vachiti veruzhinji vave kuda shanduko munyika. Vachamisa vatiwo kunyange commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission isina kugadzirisa nhuna dzavo dzinosanganisira nyaya yegwaro revavhoti pamwe nebepa richashandiswa pakuvhotesa kana kuti ballot paper, vachakunda musarudzo idzi zvine mutsindo. Ndakamirira Studio 7 muBindura, ndini Thomas Chiripasi.